na
Lila
Mura na shakanaka Murie Zimbabwe.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, April 5th, 2021. And this is Live Talk. I am Kip Stove.
And I'm Margaret Mshanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19 pandemic and the Easter holiday.
And according to the Minister of Health, 36,923 people have contracted COVID-19 since March last year, and 34,748 have recovered, which is good news. The Minister of Health also says there is some bad news, with 1,525 having succumbed to the disease. Almost 6,000 people got their first shots of COVID-19 vaccine yesterday, bringing the accumulated total to 117,287, and there are 21,600 people who have received their second jab of the COVID-19 vaccine.
At the same time, millions of Zimbabweans are on Easter holiday, which ends today. There were tough restrictions during the holiday amid fears of a new wave of COVID-19. Ibambe is Rwanda, but sometimes they spoke on COVID-19. But it's not when you get OCNAO. Esikhuluma ngakho okunjengo kwenzakalayo kubulawayo kwenzakala eHarare lezinye indawo ezijeneyo sinenhlahla ngoba lamhlanje silo ezathisa sibanda okhona ngale kubulawayo uzabe siphakulela sibili okunye okwenzakala khona ngale kobulawayo. So siyabona nje ukuthi abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lokho inani labo likhuphuka. Siyabona ukuthi i-cumulative figure kumbe sithi labo asebehlatshwe okokuqala sibe ngabantu abangani bafika ku-117,287. Kusukela laba sebehlatshwe okwesibili bafika 21,600. So siyabona ukuthi-ke kungani bajobajoba. Kuzobuya-ke ngesikhathi se-COVID-19 kunamanje siyakwazi ukuthi-ke okuhluphayo abantu baku-holiday ye-Easter, kodwa-ke kunjalo kukhanya ngazani kukhona okusinda uZulu. So kunjalo-ke Marvelous.
Aiwa, kuna wachango pa kupinda mchirongwa, tinoti happy Easter, Easter Monday, msua nasi April 5. Inendri kutefe nyurandiri muno mu Washington DC, pa msoro pedenda re COVID-19, iro bazi rezo utano, rukutaura iro kuti parijino, pane vanhu wawani kwa yewa chibatuwa nechirwere iche COVID-19, anoshika 36,923 kubira pachaka tanga, muna March gorera pera. Kuzo ya shakari wanu wakabata denda ili wakarikunda varipa 34,748. Uyeje tunona baziro rinota ura iro kutivanu vabai wanomba ye COVID-19 ni parishino. Vachichora wanu vese wakabata niza pamwechete varikushika pa 111,287. Kuzo ya shakari abo vabai wa iwo nomba ya we chipis jo nomba ya zinu ya zilimbibi vashika iwo kwa 21,600. Saka ndozvino zvatichange tichitarisa zvakare kuti vanhu vari kuitei pazororo rino reEaster, apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiisa ivo mitemo yekuti vanhu vasawanikwe vachiungana vakawanda, uyezve kuti vana vari muzvikoro kumaboarding vasawanikwe vachibva vachienda kudzimba dzavo, vaberekiwo vachinzi vasaende kunoona vana vavo. Saka ndozvino zvatichange tiri kukurukura, uyezve tichida kunzwa kuti ko vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vari kuzvifambisa sei. Taita rombora kanaka tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda aripo iye zvinezvi ari kutotiratidza zviri kuitika.
Yes, hilaumavo Ezra Chisa Sibanda in Bulawayo, where he is actually at the market downtown Bulawayo, where there are a lot of vendors who are actually not celebrating Easter per se, but are actually eking out a living because they are saying every day they should be on the streets. So I think Ezra can hear us now. Yes, Chisa, how are you, sir?
All right, how are you, Kips? How are you, my brother?
I'm okay. Happy Easter.
Happy Easter to you, too. Thank you very much. Around Bulawayo and most cities in Zimbabwe, a lot of people not celebrating Easter because of hardship. There was a lockdown because of the COVID-19. So many people decided to continue working when the lockdown was lifted. So it was a rush of people coming here. As you can see, most of them, They are actually here trying to sell their wares. Look at this whole street, Fifth Avenue in Bulawayo. It goes about 6 feet. They are people selling different things, but selling almost the same thing. Vegetables, potatoes, you name it. You can't do any living. They are saying, yes, it is a holiday. It's for families. But how can I survive without eating anything? How can I survive when my children are suffering? So they come to the streets. A day, some of them, they make an average of about $1.50 to $2 if they are lucky. They are selling most of things, the 20 bond. But as you can see, this gentleman here, this gentleman here, this is the bond he sold. This is, I'll show us the money. Yes, yes. What are you doing here, Taban? Tabana says he doesn't steal, so he's working for his family, so he comes here to try selling any living. Before going to the other grandmother who is here, there's a lady who is selling and he's got a customer now, as you can see. Sisi, marukutenga za chipa?
Sisi, mbamba ira.
Uno zvani?
No, di chamso mapoto.
Chamso mapoto, utenga mbamba ira. Hey, nasi iswa, re paska ista. Kwa sei, kwa murikuno, kumusina hako, sorora kumba.
Akutambu zika.
Chicha neto.
Mara, tina, apana wanuti besera. Rumende ya kapo pindira. Ikadicha tipo umari, zenetu wani. Mari, zaje, zaka mkwe ya kamwechete. Ika guma. Saka ye, zino tiruwa la kumbo tambura mnumu spriti. Tukusa mautiti, titengese. Azito tengisa zunja, kango fanana. Mara, tisku iwani.
Saka mgeta raki mnumu tengisa zunzima ripe.
To tengisa kana utima $10. $10.
There's
a bit noisy because the market is about to close.
How big is her family? Muriawa Yakakura say, we are Shivakuzigona say, Suvanezova. I know that Maria Kawana say, Tivara Mishagana.
In India, we are fixed.
Munoda Maria Kutastei, kutimurara.
Ndi uda kukua na Maria kubazijisa. Ni Maria kutineno ndi ukwanze kuhoja. Nsika wangu uonekeri.
Thank you there, Ezra. Gibbs.
Yeah. So, matike, Ezra, umama kunapo, watasa nukutengisa njalo. Ngai tengisa, uzuza malini ngela muko kukula. Kukuluma la yena.
Okay, ngei sivone kukula pana. Koko, suguma na koko. Koko,
Baba.
You know English.
Mina.
You can speak English.
I can sometimes, but I'm
what's your name, Koko?
My name is Lobes Nyad.
Yeah, here selling in the market. Tell us more about your business.
My business is to go and borrow the items there, come and sit down. I borrow ATM to come and sell me.
Okay. So, Uteng San Lan Lan.
I mean, I think I'm a queen. I'm a Tamasama. Oh, who has a good thing?
It has a Easter today.
Ah, Easter, that is Baba. Good Easter. You'll be joking. Zaka. Ah, there's no Easter. See, what are you going to do? The man is baby. How can you have an Easter? You're just starving. In the stomach, there's nothing. Jen, I'm so sure.
How much do you make per day if you're like?
Ah, you're not about $2-3.
And then what do you buy with that $2-3? So when are you complaining that as an old woman you lost your husband? Tell us more. What happened?
After that.
What happened? Why? What happened to your husband?
My husband was sick. Was brought up by some, I don't know what kind of sickness. Was in a 21-year and never suffered.
What I just learned, I don't know what I want to do.
Anafasala mnanga kutanya umuntu singa topo kuvalwe. Ngakusela police anga halwa yo. Amapolisa kuti ndaba ngendeka zwe. It's strange. Babe ala ma dramatic things lapha. Uthi ndubakela kathi kuti mala ngawa bengithini. Abantu bangalapho.
Okay, let me explain to Marvelous here. Marvelous Ukoko lost her husband some years ago, over 25 years ago. She's not receiving any pension, she's not receiving any social care. He is trying to sell here. What happens? The police officer, the municipality, and the ZRP, they come here chasing around, taking all her vegetables. She failed some time last week and is injured. Currently, she's hungry. She makes about $3 when she's lucky per day. She sells also 8 times, number 20 pounds. Now, put a bread, so this is what she's eating. This is her meal. You fought for this country.
I fought for this, but I'm resisting them. I won't do them. But I'm getting nothing. Tapa mpoku hamba nje mna me moving skeleton ngapha kudala mntondiwela phansi okunye ngezelela luhlupho lwelesintetele bona lapho abathi basikhokhisa what are they doing basita ngani ngethi thina mna nje amlapha emboni ngani ngethi ngidubeka kakhulu ukudlula bonke abantu ngoba abanye ugogo katesi batesi but mina ngilokho ngibuye emgwasweni thina nizogijimisana labantwana abancane shona ngijimisana labantwana abancane abalala nhlonitho babe babute bagoqisana lambahamba.
So,
Let me have a
The police officer, the most part of the ask for it, right?
Yeah, but I don't see this very difficult. Catch my whole imagine.
Our grandmother here, can you name is?
Rosinati,
as I told you, lost her husband, but he's stuck, he doesn't get any help. So when he tried to sell, the police officers and the municipality, they take everything. She sells airtime, she sells vegetables, and what she's saying is that she needs help, urgent help. She's not well, she wants to order like other people here and try and sell many things. But now, what she ordered is just for $5. So whenever it does well to get around $3 or $2 a day. But the problem is when these people who are corrupt, the police officers and the municipality come in here, they demand a bribe. What she does, she doesn't have the money. So she has to surrender all her vegetables just so that she doesn't get prosecuted. When she surrenders that, they will go. Then again tomorrow they come for the second time because these police officers appear to be poor. They don't have money. So she's appealing for people to help order so many things. And they'll be taking her stuff and selling a few in case they take it away, but it still remains something.
Mm-hmm. Yes, Chief, I actually talked to the municipal, that is Bulawayo Council, which say that they are going to investigate some of the people that are said to be receiving bribes. So at the end of the day, the council is actually committing itself to that. So we see that the grandmother is actually eating some bread there. So what is the last word, Chief? The last word, Yaki.
Tshela abantu bakulaleli bakubuke.
Khathezi.
Yebo,
studio service. Mina nje manje ngakhala lo ngabantu lapho enqemile kabangcedi anti babe sithi ngwe MDC.
Babe sithi ngwe MDC.
Mina vele phela abantu bonke bazondela khona kuba manje nambatshela ngithi mina lathi uthulo umfana omncane uzangena. Uthi lathi ufuna ukutshintsha impilo yethu lathi sasincede sasibokokwa. Kwathi kwaba yi-greatest hope.
So what uthi nebantu?
Mina abantwini ngakhezi. Kaba mphathisa shi. Bantele umuthi welophezini. Owe wamathambo nyazigulela, umuthi wokuqhetela. Loku rapa ngisele la ngine mithi njengala abale mali. Laba abale mali abasponsor. La ngithola amadona. Kwenzeka ukuthi lami bambona impilo yami sitshintshile. Ngithole lami ozanginika imali yokuthi ngihambe ngiphume ngenyanga abazulu laba engitshengisa lapho. Bangihambele enyanga bayimbhathela itreasure ngizihlale laphana ngoti. Chero chikarisa hapana zvatingaita zvinani hedu kuti tiurayiwe necovid pano tiurayiwe nezvaro vana havana chekurya isu hatina chinhu mari dziri kutinetsa hatisi kuwana kana 100
pari zvino mhuri yenyu yakakura sei uyezve munoda rubatsiro rwakadii kune vamwewo vakateerera pari zvino
ini mhuri yangu ndine vana vatatu vari kuenda kuchikoro saka mafizi chii zvese because vana baba vari kushanda havana nemari yavari kupiwa vari kuhoreswa mabhondi mabhondi acho asi kukwanisa kuti abhadhare vana mafizi kana kuti abhadhare zvimwe zvese zvinodiwa mari yatinotoshandisa imari ineyi yabva pamusika ndiyo mari yakatotikoshera
saka munenge muchida mari yakawanda sei toti pane vamwe vakateerera vangada kukubatsirai kuti kubatsirike kuendesa vana kuchikoro
mari tinoda yakatonyanya kuwanda nokuti pamazuva tatakagarai lockdown takaita zvikwereti zvakawanda sei taifunga kuti tichatengesa tingokwereta mastafu avanhu tingokwereta mastafu avanhu zvinhu zvisiri kutengwa saka iye zvino takatouraya mari zvotoda mari yakatowanda zvokuti
kotombotarisa nhomba yecovid-19 muri kuziva nezvayo here uyezve munobva kuti iri kubayiwa kupi
mari yandinotarisira kuti ndikapiwa ingandiitira zvakanaka
ehe ko nhomba yecovid-19 muri kuzwa here
tichikawana 1000 usa inenge iri nani ndinongokwanisa kukavha ndikahodha nestafu yangu iwande because iyenu handisina kana nestafu
Ko panyaya yenhomba yeCovid-19 muri kuzvifambisa sei? Muri kuziva here kwairi kubayiwa?
Tanyanyi kuva hunzwa zvakanaka.
Yeah, hanzi yeCovid-19 muri kuzvifambisa sei sezvine Covid-19?
Ah, COVID hakuna. Seisi kuvana patiri hatisati takamboona kana mumwe wanhu akaurayiwa neCovid. Tingatiuraya vanhu izhara. COVID hatisati takaiona isu.
Mhm. Ko kuri kubayiwa nhomba yekudzivirira yekuwanikwe vachibata COVID.
Vaccine. Ai, vaccine inobayiwa vanorwara, isu hatirwari. Kutukubayiwa zvakaoma kana usingarwari because hauziti nechibayibheyi. Asi kana ukarwara ndopaunobayiwa jekiseni.
Asi nhomba zvendeye kuti musazorwara, kwete kuti mumirire kuti marwara.
Hanzi ndokuti musarware.
Ndokuti tisarware?
Eh.
Aiwa, aisagara hapana hatirware.
Okay.
Tisagara hakurwara aiwa.
Matengesa
zvinhu zvakadai. Nokuti COVID yese tatingori pamusika tichitengesa.
Mm-hmm. Matengesa zvemari zuva ranhasi.
Ah, nhasi handina mari yandambotengesa. Ndaona 15 user chaiyo. Ndakona kana ndichaye maklabhu nditengere nevana chikafu nokuti mari shomasa.
Maklabhu aya mune muchiita ndaapi? Tiudzeiwo nezvemaklabhu aya.
Tichichaya kana tatengesa tinochayawo ma20 user, 20 user topa munhu wozopuwavo kuti ukwanise kuti ukwanise kuhodha nokubhadhara zvimwe zvakaita apo nepapo. Zvino haa, nhasi kwakusina kana mari.
Mm-hmm. Aiwa, pakanaka chaizvo. Saka munoona remangwana rakamira sei?
Remangwana rakamira sei?
Ramangwana tinotarisira kuti zvichaita zviri nani kana dai tatakwanisa kumuka tine zvistafu zvakati oo. Nokuti mangwana haisi holiday, vanhu vazhinji vachapinda mutaundi.
Kudai hurumende yakateerera pari zvino, ndezvipi zvamaida kuti vanzwe zvichemo zvenyu
zvamunotiita? Nokuti chii hurumende kana yakateera pari?
Ah, hurumende dai yatibatsirawo sesivemusika, nokuti paCovid paya ndopatakangogara tadonha, tikadonha zvachose nanhasi kuti tisimuke zviri kuremu.
Aiwa, ndizvozvo tinotenda chaizvo. Uyezve mupe neEaster yakanaka, saka muchapedza nguva iyi ipapo.
Takutovhara izvozvi, ndadomiswa nemuchiri kutaura neni, takutovhara tatononoka.
Aiwa, tipei mazwi enyu ekupedzisira.
Mazwi ekupedzisira nokuti chiiwaro?
Aina, hapana hangu zvandinogona kuti nditaure, asi ndingotaura zvakaoma zvisingaiti. Zvinoti kuomerawo nesu mabhenda. Zvoti vemabasa hazvikuratidza zvinhu zvakaomera vanhu. Hapana chakambonyoroveraka.
Chisa, how much does she make per month? How much does she make? Do you know? Chisa?
She, you mean the lady?
Yeah. Yeah, baba.
The lady was luckiest today amongst all of them.
Yeah.
She's one who made $15. Others are averaging $1 to $7.
And per month?
They sell because somebody came and bought a bag of potatoes, which was $10. She was lucky, and most of them didn't make any money.
No, okay. Per month, how much does she make roughly per month? Do you know?
Per month, on a good month, they make about $45, some $70, some $30, depending how lucky they are. As you can see, the lady here is still sitting here, but she started to talk, but she hasn't sold anything. Others already dismissing, but she wants to remain here, thinking there'll be enough customers coming here in the evening to buy something.
So, what's the name?
Tell her that she's going to be a little bit of a painter.
Tinana mama wedu ari kutengesa masiriti momo. Tatinoto kumbira nechekuti siti kanzoro nezvo. Ishande nezvo zvakanaka. Mangwana kuseni na nhasi anaye. Papota paita noise. Pana kwa masiriti kanzoro vachibanyaisa vanhu street. But it's not good at this pariro. Atishande zvakanaka nezvo. Tese tiri vanhu. Chinjati kukumbira oka. Nechekuti kanzoro yacho nezvo isumudzirewo. Nezvo isu tatisipo. Kanzoro yacho inowana vanhu kupi. Depane nyaya ipapo. Vakamira vanhu vese ava, iyo kanzuro yacho inoita nezvei. Vakatira nesu tiri vanhu. Tatokumbira tiraramei pamwe chete.
Vakwanisa business here paEaster panapa. Vakwanisa ku.
Easter vakwanisa kuita business here.
Tirikwazamo hedu ngoti apo neapo, but zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma. Hapana business iri kumhomhanya but chinhu chiri kuitika ndechekuti kumhanyisana
iiikutenda papi ii
izvo iri kutenda muna Robert mugaba ako padhuze nejubilee court but asi mari yacho hatiri kushandawo kuti ishande
inoshandira mari
iri kunesa baba mari vakomana vari kushandira $5 yes unenge wati kuti umwone per week and mari yayo yokurwadza wekuti umupowo mwana yeyeka zvinorwadza and it's not good it's not good atiraramei kuti tese tiri mazimbabwe tisimukira uku maoko takapiwa kuti tishande asi kushanda ka tinokwanisa kuti tiende mberi but zvinhu zviri maoko zvakutourawa nokuti nemumhaisiro nawo tikuita nevanhu animoona
ndino mbuzo mukuru manga muna mbuzo
rengila umbuzo lapo sindebele ukuti yena ngenyanga wenza malini chiza ubaba khonapo
wenza malini ngenyanga
nenyanga ngokuti ndichai mari siko kuti ndarovawo mari kuti ndine vapanha vangoka ndakasvikawo mu200 ndinenge ndaita mari but asi 100 to 150 ndine grupu yepeople yandinenge ndinayo vakomana vanozopedzera vanitiza ndasara ndiri one saizvozvi nhasi vapanha vaenda vakatotiza vakadhara mubhadhari asi pasariiio but asi mari haisikuwanika nenzira yacho asi mari irimo asi nokumhanyisana kuitikana vanhu hakusi kuti tiwane mari
taura naye mavelsiiwa
kuti tiitewo mari ndandekwamuriwo kumusorowo zviriko tiiwa kuti tese tiiirowo
ko havasi kutya here denda recovid-19 iri uyezve vari kuziva here nezvenhomba yecovid vaccination
aiwa covid iriko hakuna munhu asikanzi kuti covid haiko asi nenguva iripo yezviyezvika kuti munhu wese akagara chinhu checovid adii ezviyezvi zvikoro zvakavhurwa baba tida kutaura chokwadi bhuku remwana rechikoro rikuta 4 years 400 ukasvika panguva yese unotsvaga textbook apa ndikutsvaga textbook riri kudhura apa ndikuda counterbook riri kudhura zvese zviri kudhura asi zvatida kutaurira nezvokuti tese tiitira nezvinhu zvakaita sei tese tiende mberi izvo chikoro izvozvi chakavhurwaka asi matextbook hakuna kuchikoro asitsvagwa neni baba futi ndikuda kubhadhara futi wakomana
ungapi nkosikazi
nkosikazi aripo ari kutengawo muno mavhenda ari kutotengesawo imo nhasi atombotiza akutengesera kumba kumba akutengesa kwemasi 20 bond she was credit kusvika yapera inopera nemari hapana mari apa madomasi anongoora ari kumba
yes
aiwa tazvinzwisisa muve ne
hayi mfuna kutengisa kuti po xa umama ethengisa tshisa la ethengisa beza malini halo ezra uyalizwa baba
say
something ubani musani maini
atagoisainawo ka chinhu chatingokumbirawo kuti korona hatisi kuramba kuti iriko but nesuwo totoziva kuti upenyu huno wakangogara mumba unopira mumba kutopura korona yacho kutobuda ndekuti unotsvaka mari so isu tichatombobudavo kuti titsvage mari nokuti vana vari kutambura vada kuenda kuchikoro izvozvi ndanotenga 2 liters yedrink andatonanzi 2 liters ndikuitirei favor 2 liters just margin a man like me just buy 1-2 liter apa vana variko kumba vada kumwa mai vada kumwa apa rakunzi nderechikoro haribatwa namadhamu
ikarauti nderechikoro
vana vatotumbira izvozvi ndikutomhanyira izvozvo kutomhanyira dhiriki revana isi tokumbira kuti zvinhu 2 lita shuwa baba vakaita senuwo shuwa nditengewo 2 lita ko medium anomwei
Mete mawacha kati wa kuchika uti dhingire mwane chikoro. Upenyi waka uloma wako mana. Atira na mete ese. Thank you.
Thank you. Yes, chisa. Nga ulo mwenye, chisa uti mwenye. Sizo kwa napu ya sizo kuti. Ye, uchisa umazani. Hii network ya kigati. Hii anisikunde gile. Hii network ya kemablas. So there you are. He is at the market. He's coming back shortly. So there are so many people that are talking different things. And we know the situation is quite bad. So, you know, some people are saying they can hardly buy anything. You had this gentleman, I think Chuma, he was saying that he's supposed to buy a 2-liter bottle of some drink, you know. But he says, there is the Chisa. So, Chisa, we are going to go to much.
Yeah, who's in John?
Yeah, I just got it. So, in Mabula, when you're 2,000 and Jay, Upomu Kwekomun and Apu
Kwekomun. Yeah, so,
Gibbs,
just to answer, there's a question here from Teresa Dambuaz. Where is she? No, Teresa, this is in Bulawayo. Ezra, can just reinforce again where in Bulawayo he is, just in case there are some people that want to help and they can be in touch with him.
Yeah, okay. Yes, so Chisa, I want to see you, but I want to see you, but I want to see you,
but I want to see you, but I want to see you, but I want to see you, but I want to see what's the business mean, John?
I am to be passing
out. Which are the Marine?
I will, which is that someone I have. I will. How do you say why I came to show my kids?
10 years or 15 years.
My name died. If you hold me, I'm like this.
Now, to the open command, I could not go.
Yeah, Coco, Unjan Coco.
I'm not going to be able to get the money. Gene ukwengu ma 7 usha ayimali ngeke nam.
Nga kule mali usuku ongathi nqa kule mali uyabuthaya imali.
Ba kule staff uthe kude kuthengwa yathengisa nga u 10 15 ngangeni.
So kuya kuphilisa kuhle konoko.
Ah konoko ukuthi ungalali ungadanga kodwa sontenga ukuphilisa kangako.
Ule mule nganani koko? Imuli yakho inganani? Ye imuli yakho inganani? Ye. So manje kuyaphileka yini gogo kuyaphileka
bazika gogo kuncane ukuthi baphile kodwa awusiwo unjenga wakudala hayi
ye khuluma la ichiza khonapho khuluma la gogo sibe
ye manje kathesa usuka mnyama uyachaza isikhathi bana uzobanga ngihlala ngani
khema gogo nothi
maphobhini uzohamba ngani
ye bhasi
uchaza isikhathi bana
kathesa isikhathi
okay, I want to know about the tennis. What is the tennis?
I am the tennis. I am the one who is about food. I am the one who is
about saying here is that things are tough. She sells the plastic bags. She also sells the tomatoes. Today she made about $7. On a good day, she makes about $10. $10. So she comes 2-3 times a week to try and come and earn a living. It's got about 4 grandchildren and 4 children. All of them are not working, but they've completed school. They are later in the street, and some of them are doing the so-called peace jobs.
Marvelous.
Saka, pani wamwe, rivari po ipapu wanogo na shona timbons, washa kari. Apo, chuku uta uraisu.
Jamsa, garigata wana puti. When I'm going to put it,
I'm
peace. Okay. Ari kutengesa manyuzipepa kuti bhati siketi kuchaa
izvozvo vamwe vanotyawo apo tiri kunzwa kubva kune vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kubulawayo tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Kipanda ariko ikoko kubulawayo akwanisa iye kunge achibuda achinoona kuti vanhu vari kuzvifambisa sei panguva ino yezororo reeaster tiri kunzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti chanyanyoita kuti vabude inyaya yekuti vada kutsvaga mari yekuti vana vadzokere kuzvikoro tanzwa vamwe baba vanga vari kutaura ivo kuti vari kutotenga lita redrink asi drink iyi ichange iri kunwiwa nevana chete vechikoro kwete ivo nemudzimai wavo saka tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pari zvino
wena ngwako imuli lienelisa yini kuphila akona ukuthola isitrategy
ayi vera kuna nto right lapha tu akungula bese ukhuma yokumbukhuma hawo vera nto right la
so uyathiya so uhlanganisa njani imali
vera hayi uyathela stress lokhu nokukhuma hako vera hayi incono sithule tu na vera mfuna ukhuma hapo lo ikumi yaze ukhuma ngecengela tho ofelizwe nami
kodwa kudala kule mudala wawusebenza umsebenzi ongcono phe wawusebenzani kudala
abasebenza kwenyishiwo kudala bathi yasivalo
so ma wasusenzani ke mzawa
hayi ikho kwahle kwama njengakhona lo sokuyi kwathi kwaba ikhona lo ikwesenye yikho khona lo
kunzima baba so ubona ngani pho kuyagcina ngani ukuhlupheka lo
njani
ukuhlupheka lokhu kuyagcina ngani
aloku sokufuna ujaja kuphele ngenelo lo thina mazibabha singekakwanisa sodwa sokufuna yena sikoqe yena
aha marvelous
allrightkuni
hayi
Vana venyu vangani mhuri yakakura sei
vana vari kuenda kuchikoro ndine ari fomu 3 neari grade 3 ndo vari kuenda kuchikora asi vamwe vose hai vasumuka hangu handirambe ndine muzukuru ndichindova ndakadai ndakaroorerwako asi mugara uchinetsana nemukwasha kuti ndodoo mari asi zvisi zvakanaka vanotobvunzawo kuti mukwasha pababa vako vakaita sei
saka ndakaroorwa nemunhu akumutemo
chamusoja ndakukudza chokwadi vomutemo asi zvinorwadza kuti ndikosvika kumukwenyana everyday mukwenyana mangwana mukwenyana asi mwanaonei kuti andipiriwo drink kumukwenyana ndomudzingisa parudoka
Icho kwa disaka apa munoona remangwana rakamira sei tichiona kuti isa inopera nazo.
Kwakaoma tinoziva kuti gore rinodaranga ratisunungura kuti korona iyi tiperei. Nezvo kuti tichasei tishande vakomana. Nekuti zvinezvi mashandira atiri kuita aka akaoma. Akaoma nekuti kugara kwataiziva kare da kuti taure chokwadi. Mwana wechikora ari grade 3. I want a textbook. Mwana ari kusekondari. I want a textbook. Chinonzi nini mubereki ndibetsero chinoenda mberi ka chinoonekwawo mberi bati kuti ndotangira ku textbook ndabva ku textbook ndaenda ku accessbook ndaenda ku pencil ndaenda ku exam fee ndaenda kunobhadhara zvese zvinodiwa kuchikoro sanitizer zvese mubereki aiwa chikoro chacho zvirina chimbovharwa chonyatsovhurwa zvarongeka nekuti chimbonasamatowandawanda kudai mastreet kudai They want to go to Manano Chippies. We're going to do it. They want to go to Manano Chippies. And those workers, these are going to drink it and attend it. Mutengo, attend now. Don't tell that.
Marie,
I can see Doras. That was a couple of girls that were in the 2 dollars. As you know, but no thing was there. Well, who's going to change your 1 dollar? Ukumaruya futi madura yao sana hizo tazama futi the government yupo itere chimun corona yose yupera kwa yakaita tara chokwadi chako hakuna zvinhu zvakanzi takatenga takapiwa nevanhu madona akati pavo ko iyo government yati tire isu zvivari kudzingirisa ma street iyo yati dzingirisa bana
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii
Aiwa, inzwaika apa tikutaura kuti izvozvo chikoro chakavhurwa ka. Kana government ichigona kungaiti tire zvinhu zvechikoro zvevana zvakarongeka yotaura kuti mubereki bhadhara mari yako yefisi. Sesiti kanzeri rinoda mari yayo yekushandisa mvura. Mvura tiri kugeza hatisi kuramba tikuiwana tichigeza tichibhadhara mabills edu. Votobva kuonerawo kuti mangwana kuti aiwa mabills ako atikwirei mboya kuno kumaofisi. Tuenda kuchitaura nao zvinhu zvakaoma tichibhadhara zvishoma nechishoma. Asi gavhumendi haitauri tinongopiwa chidhinho inondenga mabhuku.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Ko panyaya
yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
So, uku,
muka rawa bini.
Doga rambaran green. BG, barang green, uku, doga doga rapa ngono ngono pun dapat Montrose. Pak Montrose, apa nama pun dapat ngono 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 mudiku, ada pun dapat barang green. Norwa.
Aku mau zaman Jackson, ni Jackson.
Jackson ni vaksin
ni. Jackson ni vaksin ni ka. Utara coklat di ini, utara mungkin orang ni memberikan jadi mana. Naga tu ibai wa, aku di film street. Naga bayi mungkin orang di, naga tu bayi wa. Asyiban, senja bayi sendiri pun kau cikau tu bukan di sini. Naga panjang ini mana naga tu, naga anda apa? Siapa barang tu? Aka na iwe na uya ane waja bumi. Ajadi. Aywa ajadi. Nakabaji wabai wakamu. Ajadi. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye.
Jensen ino na iwa kairi. Kuti ishande.
Aywa nukushanda. Aywa nuka na janu wari. Aywa nakabaji wabai. Nakabaji wabai. Nakabaji wabai 2 times. Nakabaiwa. Nakapinda mtaundi mwana mchihoda nchienda kumba mchihoda nchienda kumba. Asa nofirandaru wala nda mbibaka na chihwele kubana. Asa uzake nakabayiru wachia nipo mbo jizimi.
Nakabayiru wakutu.
Nakabayiru wakutu. Nakabayiru wakutu. Nakabayiru
wakutu.
Ndati nini saka sisi ni makabayi wa madii kutimuriva ya bayi wa kutimugare mese muri sese. Kuti hivyo.
Madi kutu ya nofirai.
Kovana nene mzimai.
Angaza kabai wakawa na sarana. Kaza rei. Kaga rasi na ubai. Daka pati esek. Kumga wana na fa wana sarana wana sarana mchenge. Kuna kazo e nda kafa. Eh, anzuu ziba budi chafa ere. Kuna kazo ma jekse ne mepo kaya trumbo bai wa trumbo bakun zepe nyika.
Eh,
angaza na kabai wana sarana kaza bai waka ngo bai waka no bai na msa kwako. Wana mwa ni sawa tete wangu wana cheki tawana. Watete wangu wana bira wabaye wakata wajata yu.
Kasa kapata ni kufi. Nuzi utasi. Mara mpa.
Ana. Apo kita iwa. Ako kwa ni. Akadea kama wana kafakari. Ah.
No kulungi na jimu.
Okay. Thank you very much. Okay.
Yes, so
I think this guy made our Easter today, really.
Yes, so it's good that Chiza, you are talking to many people there, and now I'm going to talk to you about the story of the
story. So I'm going to talk to you about the story. I'm going to talk to
you
about the story. I'm going to talk to you about the story. Eh, mnuzana, sana toto. Usuhamba, all right.
Sabani, mbati sebe hamba.
Abonga sebe hamba, usi silo ute sabu, ute lande usu. Uwe sabani.
Ute
lande usu. Uwe sabu usu. Aha, suti lande mbani usu. He's scared to say someone, my people come at night and they have talked to you. I don't know who is going to choose.
While you are looking, you can tell us the outlook of the whole situation there in Bulawayo and Chisa about Easter and how people are doing.
Like we said before, at the moment, they are vaccinating the elderly people. Most of the clinics in Bulawayo and all that, I went there, there some queues of elderly people coming there for vaccination. But the people, as we heard from them, they don't care about this Easter holiday. They say it means nothing to them. So this is why they're in the street here selling. Even when I went to the western suburbs, there are people that don't care. There were no churches. A few people went to the churches. But everyone else. It's not the Easter holidays, which you remember long back ago. People didn't travel to homes. They were advised not to travel. So it looks like the people, they follow the guidelines. But if you come into the Zuko buses, they are packed with people, so there is no social distancing at all. And a lot of people are saying they don't care about COVID because they are as good as dead. So most of them say they won't take the vaccine. We wait when the government set out another COVID vaccination where they will cater for the younger ones. We'll see whether people react. But at the moment, only the elderly people went in to take the vaccine because they encouraged. They are actually adverts running on radios and TV here to say all the elderly people should go for vaccination. Some of them decided to hide. The young ones are saying they are not going to treat. As you heard them say, they don't want to die. They know that they will die in 3 to 6 months' time.
So, you seem to see me like you said, just to go to the island, go to the island, go to the island.
Lapho kwamanje abantu bathe Easter bayisebenzi weekend Easter bazahlalela bona bazenzela abakufunayo ukuthi the streets are full, people are driving around, but at the moment nobody cares. People are saying they cannot starve at home, they've got no money, they've got no food, therefore they'll come to the street to sell. They will not stand for a very long time, meaning that they've got they owe a lot of people money. Because no one cared for them, there's no social care, they were receiving no money, got a marriage, genai, jube, so on that name, but we know what spells in, bazi chengsele, bazi chengsele, abafunayo. If we have a vaccine, abadala, abanye, zelwaza, makyo, nisambile, uge a vaccinator, siya tola, pati, abanye, bayana, pati wana, indole, ababulala, bayes, uti China, yifunu kutulala, mazubafes, bafunu kutena, hayo, ukuthi babone, jama, guinea pigs. So I touch the vaccines. Also, I touch.
Yeah, marvelous.
Aiwa apo tirikunzwa mutori wedu wenhau ari kubulawa yaitaura iyo mamiriro akaita zvinhu muguta irori tanzwa vanhu vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro penhomba yeCovid-19 kazwa vamwe baba vabva kutaura vachiitaura havo kuti ivo vakabaiwa nhomba iyi asi vanga vari kutyira mhuri yavo asi vana mazvikokota ezveutano vanoti zvakakosha kuti kana mumwe womumhuri abayiwa mhuri yese ibayiwe kuitira kuti vanhu vawane iyo yavanoti herd immunity inozoita kuti kana wabatwa nechirwere ichi masoja ari mumiri mako awanikwe achirwisa denda iri recovid-19 saka ndozvimwe zvatanga tiri kuziya pamusoro pezvazvo titarisawo zvakare mabasa ari kubatana nevamwe vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa takanzwa vasimeo wadzai vevhiset sangano rinobata iro richishanda nevanotengesa mumigwagwa vachiti vanga vari kukurudzira kuti hurumende ivhure mabhodha migani yenyika sezvo migani yenyika inobva kuZimbabwe kuenda kuSouth Africa nekunewo dzimwe nyika yakavharwa pari zvino asi zvakare vana mazvikokota ezveutano vanoti aiwa danho rinenge rakati nakei nekuti takaona second wave ichibva nechekuSouth Africa uko kune imwe mhando yeCovid-19 yanga isinganyatsozikanwa strain yacho pasi rose ndidi
siyabona kuti selinqunda mehlo kuna mazizi seliyatshona ilanga chisa abantu mazanosekusiya ngemakaya kune kepiyu kumbe kumenjani kona
ikepi ikona from 10 pm ndikubona loko vekona from 10 pm ikepi ikona but abantu vanebaibreka so ngo 10 pm kule kepi kuyabotsa sili people bagcwele central if there was time I would have gone there to show you people who are locked up in
singathi ke abantu ababotshwa banengangani
abantu ababotshwayo banengi kakhulu bafayindiswa ngange nafayindi ihambe ekhoti banengi kakhulu abantu ababotshwayo after 10 p m badojwa kodwa abantu abaningi kufanele banike amapolisa esibambiso inkohlakalo leyo yesiigelaaposeni sebalutshwana amavili anaziyo ababegcwala kathesi balutshwana kodwa ungabuya lapha ngama-past 10 abantu babeke begcwele etown
ye so nxa sukhangele khonapho okungani kuhlupha abantu kakhulu kuyi chizaona kubona kwapo
okuhlupha kakhulu abantu banamba akulakudla abantu abana mali imali kayikho akulakudla akulalutho olukhona abantu badubeka lake ngithile ukuthi akula-social care ukuthi banike kulama-donors siyenze abanike abantu ukudla lokunika impahla le mali abafaka kubo-eco cash ukuthi bathole imadlana ama-200 bonds bona la yikuphila kwangikhona abantu kodwa abantu abaningi ipajeletozikhipha kuna baphila ngabantu abakuthande kwelizwe labe sengema-diaspora
singathi ke sibonile ukhuluma lama-venders khonapho jisa bethengisa impahla etshiyeneyo singathi impahla engani iyathengwa kakhulu yiphi njalo umuntu nxa ehlezi khonaphana kuyabe bona ukuthi uzathola imali kumbe kathola imali siyabona kulo mama olokhu ehlezi khonapho and ungani ngatholi lutho sesingazi ukuthi ukuhamba njani ngoba ujisa sengani sephumule khonapha qhubeka marvelous over to you
ehe apo tiri kunzwa Ezra Chisa Chisibandanga ari kutaura iye kuti kunzvimbo yaari pari zvino kubulawayoko kune kefyu kubvira na10 o'clock kusvika mangwana kuseni saka ari kuti pane vamwe vanowanikwa vachizowanikwa vachityora mitemo yekefyu ava vanozowanikwa vachisungwa nemapurisa vozoenda kukoti nezvimwe zvakadaro asi ndozvimwe zvatanga tiri kukurukura ipo pano tichitarisawo nhunda dziri kusangana nyanya neavo vari kutengesa mumigwagwa so Ezra, you were just talking about the curfew. What actually happens if someone breaks the curfew?
If someone breaks the curfew, they take it in. And you are asked to pay a fine of 5,000 bond, which is equivalent to $50.
Uh-huh.
If you don't, they are detained and they are taken to court.
Okay.
In court, there it is up to the magistrate to decide on your fate. Sometimes I heard that there are a few people have been remanded in custody because they failed to pay. So a lot of people tried to raise that money. At the moment, there's a lot of corruption among the officers. When people are being taken to police station, you see them running away after paying the police officers. Those $50 is a lot of money. So a lot of people pay. Some of them might ask, they say they give them $5 in their list, and they run home.
Mm-hmm. Thank you.
Yeah. So, well, I'm about to wait. Benza njani chisi wanzana uchisa ke sekuqhumekile khonapha so silokhe sokusebe nje inzuzwana ethize ukuthi siqeda uhlelo lwethu marvelous. Siyabona ukuthi lokho sithova kancane sesefika lapho esuka khona. Siyabona ukuthi ke abantu ngesikhathi se-Easter banenge kakhulu akade bengani befisa ukuthi babuye kwele Zimbabwe. Kodwa siyakwazi ukuthi i-border ivaliwe, so many people are complaining about that. So bezabuza ke thisa ukuthi abephula imithetho kumbe ngithi iziqondiso ze-curfew benziwani ba?
Abephula imithetho babodwa bahanjiswa e-police station. After police station, ngabe ngela fine lana e 5,000 for bahanjiswa 4 days, because within 48 hours they must be in court. And therefore it depends ukuthi beza ukuthi yakushini, abanye bavalelwa e-custody, abanye ehlobo ezibhadalayo babhadala. Kunabanye asebe-queue insuku zokubhadala ukuthi banike 2 months base fine bese bakhiphe ngaphambi.
So nxa ukuthi ungavalelwa awukwenza ukuthi uvalelwe isikhathi esingakanani?
I miss that.
Umuntu ovalelwayo uvalelwa isikhathi esingakanani ngokuzwa kwakho?
Umuntu ovalelwayo e-police station kumele ahlale not more than 48 hours. Engavalelwa namhlanje kuthi the day after tomorrow kumele ahanjiswe e-court maximum.
So owehluleka ukubhadala imali ke e-court engahamba bamgweba isikhathi esingakanani?
So lo msindo uyaxoza, so kule too many cars.
Oh yes, yes. Bembuza ukuthi ke ongeniswe emthwandaba bamhlaba kanganani? Bamhlaba kanganani oya emthwandaba? Uke wenza ukuthi ugwetshwa okwesikhathi esingakanani?
Kunabanye amagwetha ama
qhubeka baba. So sibona ngazani ke i-network yethu ngazani iyaqhumeka lapho Ezra Chester Sibanda angani ukhona. So siyabona ukuthi ke usendaweni engani ayila network enhle kangako. So ngibona ngazani uzama ukuphenduka khona manje ukuthi nje akuchasise okunye nje okulutshwane. Sibe sesiqeda ke uhlelo lwethu namhlanje lo Ezra Chester Sibanda nguye okade ezibambile ekhona ngale ke kobulawayo. Siyabona ke marvelous, siyabona ke kula bantu abagidayo sibili amaZion isikhathi sabo phela ukuthi bechayisa iZion bebhode. So azukuthi kutshoni ukubhodabhoda konkana ukuthi kuyabe kubhodelwana. So I think it's a tradition, right?
Yes.
Listen around.
Yes.
You know? Yeah. So, and I hope they don't get dizzy.
I think they have a lot of practice because I've seen this being the same dance in Chipinge.
Mm-hmm.
And I suspect, you know, they're the same religious group. But it's interesting because yesterday, Easter Sunday and today are mm-hmm. very important in the Christian faith. That's when most people do that dancing because it's when Jesus rose from the dead. So, yeah.
Yeah, so when we look at, Easter here in USA, it seems to be different from what Zimbabwe's experience, right?
Yeah.
Right. I think we've got Chisa now. Chisa, can you hear me? Chisa, we are going to marvelous because you cannot hear us very well. But anyway, I think we've come to the end of the show. Today we had Ezra Chester Sibanda, who was actually giving us a lot of information on what is going on in Zimbabwe. We are happy that we managed to get him, and he told us a lot about, you know, what vendors do there. And those vendors, they were expressing what they know they are doing there, you know. So there's a lot that they are doing. And it seems some of them are really struggling to make ends meet.
Hey, tinotendavye semangabari pachirongwa chedu nasi. Tangatine msoro wedwe na uedha. Achispa sibanda. Arikublawa yofarishu na wakachitra kizawoshu. Kusangana nyanya. Neva nita babasa. Tenge samu miguagwa. Panguwa ino ye COVID-19 uye pazororo re Easter.
Aige uomanji sisi puma ke konapa ke sisi chaisa msemezi. Signing off is Kip Stube in Washington DC saying good night Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mtanganya who is saying good night and happy Easter, and let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngatikurukurei.
Bye-bye.